Tangetawaka musha
nekuikachitira
ndainenda dzodza amai vangu
kwavana
Cinderella ichitinawana mudziyo ndiro manchachikandira ichitiwondaronga mepo ndokunirongonorera zvese namamburela yakandionesa tatowaka musha tichiti tichatogara mepo ikazosimuka
mushando kuzoparara
tatowaka musha tichiti tichatogara mepo ikazosimuka
mushando kuzoparara
mepo mepo yakazosimuka mepo mepo yakazosimuka
ndanga ndazvipira kuvaka naye ndakamuvimbisa kandisimbisa kwaiye tisiyane bebi nyangwe kukauye mamhepo aitozimuka kumavazuva koinini ndaikozive chakafukidza zimba matenga mhepo yakasimudza rufu ndakaora mwoyo veduwe wandiramba musha
tatowaka musha tichiti tichatogara mhepo ikazosimuka
mushando kuzoparara
tatowaka musha tichiti tichatogara mhepo ikazosimuka
mushando kuzoparara
mhepo mhepo yakazosimuka mhepo mhepo yakazosimuka mhepo ndo yakazotiponzira musha chahamupupuri chakativinga mumuri mhepo ndo yakazotiponzira musha
nyoka musha unainda tika
shuwa here zvidhinha zvangu zvandikashandisa kuvaka musha zvaenda nechitiwa zvimwe ndakura ndava kusetla mhepo dzakazimuka zvikapenda
zvikaendwa
mhepo yakaniparadzira musha mhepo akatumirwa pakumusha
mhepo mhepo yakazimuka mhepo mhepo
Chakati wenga mumuri